DC. Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechishanu kugumbi 15, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hama dziripi vanorambidzwa kutaura pamunamato wekuonekana nemutumbi wechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati avakapondwa nezvizvarwa zveSouth Africa svondo rapera. Mapurisa anomanikidza vagari vemudunhu reHarare East vaibvisa marara panzvimbo yemabhizimusi yekamufinza kubvisa nhumbi dzeruvara rweyellow vachinzi ndedzebato reCitizens Coalition for Change. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika 20 zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zvakashaya mutsaona yemafashamu yakaitika mudunhu reKwazulu Natal muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hama dziripi vakarambidzwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kutaura pamunamato wekuonekana nemutumbi wechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati avakapondwa nezvizvarwa zveSouth Africa mumusha weDeep Slot uri muJohannesburg muSouth Africa svondo rapera. VaHama dziripi vakanga vabatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana paHillbrow Theatre kuti zvionekane nemutumbi wavaNyati usati waendeswa kumusha uko unotarisirwa kunovigwa kuBulawayo nemugovera. Zvinonzi vanhu vakadzinga vaHama dziripi vainyunyuta kuti hurumende yavo ndoiri kukonzera kuti vanhu vabude munyika vachienda kuSouth Africa uko vave kushungurudzwa. Izvi zvakaitika kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti ichabatsira pakuvigwa kwavaNyati. Asi vaHama dziripi vanoti hurumende icharamba ichitsigira mhuri yavaNyati kunyange hazvo ivo vakadzingwa pamunamato uyu. VaHama dziripi vanoti chiitiko chanezuro ichi chakanga chisingatarisirwi panguva yakadai yekunyaradzana. Mumiriri weZimbabwe uyu anotiwo pari zvino vane urongwa hwavari kuita hwekubatsira vana veZimbabwe vanenge vazvipira zvavo kudzokera kumusha vachitiza matambudziko avari kutarisana nawo muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoziva isusu kuti patinosangana tichinyaradzana sezvanga zvichiitika nhasi apa vachigadzira kuti vaende nemutumbi kuti vanoviga kumusha, inguva inokosheswa, inguva yokunyaradzana. Asi kana tosangana nenguva yekuti vamwe vanenge vachizotaura nokuita zvinhu zvisingataridzi chiremerero, hazvivaki mhuri, hazvivaki mhuri. Ati hurumende inoramba ichivatsigira semhuri yasangana nedambudziko rakadai. Ati hazvaitika, zvapfuura. Hatitarisi pane zvapfuura, totarisa mberi.
Asi tichitarisa zvaitika izvi, ambasada, zvingange zvine chekuita nemhuri here kana kuti vanhuwo zvavo vangadai vangotorawo danho irori zvisinei nemhuri yemufi?
Handizivi, handizivi kuti anga achikuchidzira, anga achiita zvipi, handizivi.
Imi sababa wemhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa, muri kuonawo sei iko kutambudzwa kuri kuchemwa nevana veZimbabwe? Nokuti dzimwe nguva ndokunogona kunge kwakungosimudzawo ushungu hwevanhu.
Hurumende iri kuita zvainokwanisa kuti iite. Tiri munyika yevamwe, tinotaura nehurumende yeSouth Africa pane zvakawanda, nenyaya yemagariro yevanhu vedu muno munyika nekutsvaga kuti vave vanochengetedzeka. Kana pane zvinenge zvaitika zvatinoziva, kunotaura nehurumende yomuno. Ndo zvatinokwanisa kuita. Hatina mauto muno munyika, hatina mapurisa muno munyika wokuti tingatume kuti endai munochengetedza vanhu vedu. Tofanira kunzwisisa izvozvo. Hatifaniri kutarisira zvinhu zvinopfuura zvingakwanise kuti zviitwe nehurumende, asi kutaura nehurumende yeSouth Africa kuti gadzirisai, itai kuti vanhu vedu nevanhu vekune dzimwe nyika, vanhu vese munyika yedu vagare murunyararo. Ndo zvatinotsvaga. Saka isusu sehurumende hatisi kuti tinoenda tinoshambadzira kunze uko kunyomba South Africa government kuti hamuna kuita izvi hamuna kuita izvi hativaki kukama saizvozvo tine nzira dzine matanha atinoshandisa kuti titaurirane sehurumende kuti tibetserane sehurumende tivake ukama pakati pevanhu vedu nevanhu venyika ino kuvaka ukama pakati pezimbabwe nesouth africa ndozvatinoita ndozvatinotsvaga kuti tiite saka kana pane vanenge vachiti tiri kushayiwa rubatsiro hatizivi vakauya vakakumbira rubatsiro vakashayiwa rubatsiro kuembasi kana kugavhumendi yezimbabwe
zvii zvamuri kuitawo zvekubatsira zvizvaro zvezimbabwe zvingadai zviine urongwa kana pfungwa yekudzokera kumusha zvichitiza matambudziko aya
pari zvino izvozvi tiri kutogadzirisa kuti tione kana pane ava vanoda kudzokera kuzimbabwe vachida rubatsiro tinenge tichivataurira nenguva iri kuteera kuti rubatsiro rwachasisa kukwanisa kuti tivape rwakamira sei nokuti dambudziko revanhu vezimbabwe munyika ino idambudziko ratinotora pamwoyo zvakasimba uye tinoda kuti tivarerutsire nepatinokwanisira hurumende kumusha iri kuedza zvairi kuedza chose kuti upfumi hwenyika husimukire nokuti chikuru chatinoda kuti mabasa avepo kana vanhu vakawana mabasa hatiwani vanevamwe vanenge vachizouya kuno kusouth africa kurarama seupenyu hwavanorarama munyika ino so ndozvatiri kuita asi tinoramba tichingoita saizvozvo vamwe vanoonawo zvakasiyana nokuona zvatinenge tichiita kana nezvatinenge tichiedza kuita
mumiriri wezimbabwe musouth africa vadavid hama dziripi vari parunare musouth africa makare nestudio 7 Zimbabwe Republic Police anonzi nezuro akamboedza kumisa mumiriri weHarare East muparamende vatendai biti pamwe nevamwe vagari vemudunhu ravo vaibvisa marara panzvimbo yemabhizimusi yekamupfinza iri muward 9 muHarare East vachinzi vakanga vakapfeka nhumbi dzine ruvara rweyero runove ruvara rwebato recitizens coalition for change vabiti vanoti mushure mekunetsana nemapurisa nenyaya yekuti vamire kuita basa kana vakapfeka ruvara rweyero vanhu vakanga vakapfeka nhumbi dzeyero vakazongobvisa kuitira kuti vaenderere mberi nebasa ravo studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vabiti vanoti nechipiri vari kunyorera mapurisa tsamba vachiratidza kusafara kwavo nezvakaitwa nemapurisa izvi uye vanotarisira kutora matanho ekumatare sezvo vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo
vanoziva Harare vanoziva Greenville pakamupfinza shopping center pane tsvina inotyisa vanhu vanongouya vachidhamba garbage so inyaya yanga ichidzibata ende kanzuru haisi kukolekta because kanzuru yavhiringwa nana July moyo vanongodzinga mameya kunge vari kudzinga vashandi vavo saka nhasi tatirega tikline mapurisa tatakatovataurira tatofamba tatakina wikiye dhobva 30 tani dhobva vauya kunge vane mashari vakati hatibvai makapfekerei matisheti eyero tikatiko tisheti inorambidzwere pakuklina hatina dzimwe hembe kando yunifomu yedu so tazoita gakava tatazoona kuti tiregai tingopedza basa redu tibva tatozobvisa matisheti kwakuzopedza ebasa reriya
mune matanho hamuchatorawo here ekupikisa danho remapurisa irori rekuti mubvise nhumbi dzebato renyu
so chipiri hodzi yapera ndichatonyora matsamba ekutobvisana navo kuti muri kuzviwana kupi zvekuti munhu anonzi hafani kupfeka kala yakati vhiki ino chaiyo muparamende taatidzinga tinhu vakapfeka kala eyero tatine tinoti vanhu veudzvanyiriri rebato p f siyatai nekala yeyero ikala yamwari ikala yebhanana ikala yezuva ikala ye so musaite utsinyi ndozvatoda kuvaudza mapurisa iwaya zvichapedzerana kumatare
asi tichiona honorable biti kuti imi munomirira Harare East inenge iine vanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana zvanga zvisina here kunge zvakanaka kuti mungoenda kunochenesa nzvimbo musina kuita ruvara rwebato
pane vanga vakatowanda kana vakatoona mufananidzo yataisa patwitter panotori vanga vaine matisheti ezanup f saka hatingagoni kuratidza munhu anouya akachipfeka zvaada nokuti vauyara hatina kuvataurira kuti uyai makapfeka zvakati so ipapo tikadaro takatorera kodzero dzavo nezano ngavauye because ini ndakasarudzwa nevezano ndakasarudzwa neve mdc ndakasarudzwa neve triple c ndakaa kuhiria. So katoisa kuma grupe wa green or red business associated. Tuwe weite chitambe tambe. Tikrine. Siti yedu tikrine pakamchinza. Imita kwa kwanza kuita kutora uki. Mungu yoko kufeke roko ya kwa nakarakati. Ila nukwanza kuita. Mponde na tora. Kotero. Zevan. So pale wangata tukoma. Pane vanhu vakatopfeka zvitsvuku zvamontura. Pane vanhu vakatopfeka zvipepo zvamatarira erinda. Izvi tikatokuvarambidza. Chinhu chemacitizen kukirina kwemacitizen.
Mumiriri weHarare East muparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vari parunare muHarare East neStudio 7. Zimbabwe zvinodarika makumi maviri zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zvakashaya mutsauna yemafashamu yakaitika mudunhu reKwaZulu-Natal muSouth Africa. Mvura yakasimba ine mafashamu iyi inonzi yauraya vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana kana kuti 340 mudunhu rekumabvazuva kweSouth Africa iri pamwe nemuguta reDurban. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vachiri kushayikwa. Izvi zviri kuuya panguva yenyanzvi dzezvemamiriro ekunze dziri kuti mvura yakawanda ine mhepo iri kutarisirwa kurova dunhu iri mazuva ari kuuya. Mvura iri kuramba ichinaya iyi inonzi yakaparadza dzimba, kuputsa zvivakwa pamwe nekusakadza migwagwa. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vari mudzidzisi paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Bongo akandemiri wakaitika mafashamu emvura asingatsananguriki kudunhu reKwaZulu-Natal muno muSouth Africa. Mafashamu aya akonzera kuti vanhu varasikirwe nedzimba nemota, migwagwa chaiyo yakakanganisika, zvivakwa, mabhizinesi zvakakanganisika. Tichitarisa nyaya yevanhu vakashaya, pari kutarisirwa kunzi vanhu vanodarika 300 vashaya pari zvino. Vamwe vari kuti 306, vamwe vari kuti 308. Asi chandoda kuti ndisimbisise ndechekuti nekuda kwemamiriro ezvinhu kune vamwe vanhu vasati vatowanikwa vakashaya nekuda kwemafashamu iwayo.
Pangadai paine zvizvarwa zveZimbabwe here pavanhu vamuri kutaura vakashaya?
Pazvizvarwa zveZimbabwe manzwira andiri kuita ndeyekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvinodarika uwandu hwakaita sevanhu makumi maviri 20 pachirungu vari kunzi vashaya nekuda kwemafashamu aya. Ndo nhamba iri kutaurika. Asi pane vepedyo vandagona kutaura navo vari kuti pakashayika vanhu 4 vavanotoziva. Saka ndo mamirira zvakaita hazvina kumira zvakanaka kudunhu reKwaZulu-Natal.
Tichitarisa nyaya yerubatsiro, mune rubatsiro rwamuri kuziva ruri kuwaniswa vakawirwa nedambudziko irori?
Kune masangano akasiyana siyana. Mazita acho ndo andisiri kurangarira. Asi pane masangano ari kubatsira nekuti zviri kuitika ndezvekuti mvura iyi pairi kunaya iri kutokanganisa vanhu ugaro hwavo mudzimba dzavo. Saka vanhu vari kutorwa voendeswa kudzimba dzekupotera anonzi pachirungu masafe house. Kune masangano akazvimirira ega ari kubatsira vanhu nerubatsiro rwezvekudya zvekupfeka nekuti vamwe zvinhu zvavo zvese zviri kubva zvaparara nekuda kwemvura iyi. Asiwo hurumende ichishandisa mutemo yaunonzi Disaster Management Act iri kubatsirawo vanhu vawirwa nedambudziko iri. Chandisanganyatsoziva hangu ndechekuti pavari kubatsira apa vari kubatsira vanhu vese here kana kuti vari kubatsira zvizvarwa zvemuSouth Africa chete. Asi hurumende ine rubatsiro rwairi kupa kuvanhu vawirwa nedambudziko iri.
Tinoona kuti muSouth Africa mune masangano akasiyana siyana ezvizvarwa zveZimbabwe. Pane rubatsiro rwaari kupawo here kuvana veZimbabwe vakavirwa nedambudziko?
Hongu, kune masangano andanzwa kuti ari kupa rubatsiro. Nesangano randanzwa kuti rine zvariri kuita ikoko isangano rinomiririrwa navaShelton Chiangwa. Ndakanda hangu zita racho. Asi ndanzwa kuti vakatoenda ikoko kwazulu natal kunonika nehama dzawirwa nedambudziko idzi tozwawo kuti kune vangu vemachechi vari kupota vachibatsira hama dzawirwa nedambudziko iri
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa vari mudzidzisi Patswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakari kusouth africa nestudio 7 Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vari kuronga kutumira mumwe mukuru wehurumende yavo kuUkraine rwendo rwepamusoro urwo runogona kutsinhira kuzvipira kweWashington kunyika yaparadzwa neRussia iyi apo kupinda kweRussia muUkraine kwakapinda muzuva rechimakumi mashanu kutanga kwesvondo rino mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jen Psaki vakati vaBiden havana urongwa hwekuti ivo mbune vashanyire Ukraine kutanga kwesvondo rino mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakashanyira guta guru reUkraine murwendo rwakanga rusina kutarisirwa sezvakaitwa nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope apo kurwisana kwakaenderera mberi nezuro kumabvazuva kweUkraine Russia yakazivisa kuti ngarava yayo yehondo yakakosha pane dzire mugungwa reBlack Sea yeMoskva yakanyura apo yaidhonzwa kuti iendeswe kunze ngarava iyi inonzi yakakuwadzwa zvakaipisisa nekuputika kwakaitika kubva mukati uye vashandi vanosvika mazana mashanu vaivemo vanonzi vakakwanisa kuburitswa bazi rezvekudzivirirwa kweRussia rakapomera moto wakakonzera kuputika kwemabhambo aive mungarava iyi mhosva asi Ukraine inoti yakarova ngarava yehondo iyi nechombo cherudzi rwemisaire Zvotano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nedenda iri wasvika pazviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 5462 vamwe vanhu makumi mana nevasere kana kuti 48 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana maviri nevasere kana kuti 247,208. Sekutarisa zviri munhau. Sangano renhau redzi southafrican.com rinoti chimwe chizvarwa chezimbabwe chakasungwa nezuro mushure mekuwanikwa chiine mishina yekudhindisa magwaro akasiyana-siyana anosanganisira yekuzvarwa nezvitupa mumusha wehillbrow mujohannesburg south africa newswire inoti mushure memakore zana nemakumi matatu riri muzimbabwe bhanga restandard chartered rave kubuda munyika bhanga iri rinonzi rakazivisa kuti rave kubuda munyika dzine chitsama kusanganisira zimbabwe senzira yekuderedza mari inoshandiswa mukuita basa rayo yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire moga zvamunofunga
Magadi magadi mwere Zimbabwe kwespa mwuri zitendoito wa maiki kindri kuno kudebeni tuuda kutaura nezve nawe mafladzi ari kuno mafladzi kuno kuhasi kumboita mukukudze edu dzakakukurwa saka takati tikumbirawo kuti vanokwanisa kubatsirawo vamwe vamhure yezimbabwe ida kudzokera kumusha ikwanisa kunge idzokerewo kwanaiwo chekudyawo chekupfeka vanhu vatambura mvura yapedza dzimba dzevanhu dzimba dzadhirika kana mashopu amwe haasi kutombovhurwa nayo mvura iri kunoku taichikumbira kuti kubatsirowo munhu ane chaanacho akwanisa achibatsirawo kune hama dzedu dziri kunoku kuno kudhebheni ukezeteni ndatenda
makadii pastudio 7 vashamariri vese Aiwa trobu kwa zisai, nindiri kuno kundiri kwa kaseke, nindiri kuno kupi ii. Na ito mbunzo mwechete, papetro ilungu nziri kukwira kuzimbabu. Inga wani Russia, ilungu nzi yaka zikisa wani maprize ayo epetu. Kwa hiko kuzimbabu ino zukwira yega yega seiko. Iyo yaka, iyo Russia yaka zikisa mtengo ayo kutengesa peturo. Na India wari kutenga iko kuwani. Chachipiri ndo kutara pana mai kupe kutakuwa dire kwa mai kupe. Wanu wadira chia mai kupe. Kawasa turaka utumunu kazi wada kukunzikisisa zane basaresi. Munu kazi ya nuwa mtengesu kuti mangwana, iwo wa munzikisisa.
Makadi iku wa Studio 7 uko wana mkuma jonga, wana ndonoka wane, wana mkuma blessing, wana stima vi. Ai, nino hondi na chichemo changu, sema wani rangu. Nituwa mkuma nanozi, B-Banks, nabachu pinge, kuchikore kwa bangira. Nyaya ombea ndina yonde kuti. Mai kupe kana wachida kujoina triple C. Azu ziru kumunu, nujoina waka nyarara. Ndo nyaya ombe. Panama yedwe mbu, supporter zana pifu, wabaka pao zana pifu awana kusea wao ziramunu kuti taku bakuno kutaku enda wako vayengu pinda mu ichiri MDC ya watu sangirai vayengu suka wachipinda waka nyara wachivota waka nyara saka awa kuti wachizisa vanu which means mangwana pana ma benefits ya wachazoda wachirinda kwa ya ne vanu ane mapona saka ya wana pana kuya varu wana wawini munu ngatenda angu
Kwazwai kwazwai mese kwazwai watereke Studio 7 mangadika wanuri kumatimana izonyaza kupe izonyaza kupe izonyaza kupe ziri kutawuri kiazuba marukutawura marukutawura achiti kupe waka sojoina wipangwe anga wiyane dambu zikuka na mdishi aywa angadishi ile mkumana mkumana ndia anuzazwe se mkumana anopeza nyazi sisaka kuti kipi wazo uwe wazo di ya ndifungu dipane shingai chika nukuti sherehe kupa kina pavakani ya sana na nimko mana akaduti shasha angu nuwe wane sana wakanisa kumatarezi mwasa asi ya pana shakabula nukuti wakafungu ziru wati wakatora iyo MDC pakumachafungu ziru wakatora wese ni wana asi mko mana mungu waka gazwa na mwari mzuzi wa mwaru saka pana asa anga ita wakato vakunu va aturu ngao atofu mapati katu pati sinaka na mangwezi yaka wanda siku vini shupati yu ya katu saara Zimbabwe yese yangu wa ilu hiyelu hiyelu nation saka munu suzuwa mwari suzuwa mwari ana munu angamu kunda ana munu angamu kunda shi wakadakita mashiripiti api na api ya kana nguwe haki ya pana shiti kutunga mkuma anotunga saka azuzure kupe wazudi ya msire mkumana kuma nani sisi siwa sisi zuzu ndano za anu hake ndano za munu hake sweta nani sisi siwa saka ndona so kuti tingatuti ni sana msuru lishunguti kupuwa sudahi kupuwa sudahi kati siye saka barutisha wuna mapirra kwa kaita pamu watu uya uzu kutu uya uzu kutu utendu kakachua saka ati siwi iye mkuma nani sisi siwa kutuwe du president kutu nani sisi siwa president kutu kutu aywa pana shunetika
apo weshanduko atinawo here munhu anokwanisa kutitsira masoko kuna president wedu vachamisa ine na hundred side kunga ndoone chino chinonotibatanidza nevanhu vakanga vakanetsana navo vakabuda kubva kwavari zvakangoita sana monzora nana kupe andichione nini chizvapi chekuti vanhu ava vauye vati taakuda kushandidzana pamwe chete chakatanga ndochakangwanza comrade Tsvangirai vakapindwa naizvozvo vakanotsvagirwa munhu akanga ari munhu wezano vachitanga paakugadzirwa kuve pave nemusha asi panga pachinyeberwa vakatonzwa padhuze vakanzi vava prime minister vakaguma nekuenda kupi nhasi unoyu futi zvagadzirwa zano mune iziya yakangwara pane yatsvaga manje kuti ichitsvaga kuti vatinovachamisa inovakudubura sei yakunovadaidzira ana kupi vakabuda vachipopota vachipuka vachitaura kuti ndo vakasirwa MDC navatsvangirai nhasi uno vari kunenge vachiti vari kuuye havana kuuya vana vatuma vamuchamisa ndavasimudze musoro ndavaite zvavanga vachiita inga mwari anga achivafemera kubva kwesoko hazvina zvazvinombobatsira zvana kupe inyoka vana.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika yeAlgeria. Ukama pakudyidzana pakati peAmerica neAlgeria wakatanga muna 1795 apo vaHassan Bashaw Day vaitungamira yainzi Delic Algiers vakanyorerana chibvumirano cherunyararo nemutungamiri wekutanga wenyika yeAmerica vaGeorge Washington. Kubva panguva iyi Algeria neAmerica dzakanyorerana zvibvumirano zvekudyidzana munyaya dzezveupfumi nemagariro. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken avo vakashanyira kuAlgeria mwedzi wapera vakazeya nenyika iyi kukosha kwakaita nyaya dzekudzivirirwa kwenyika nekudzikama kwezvinhu mudunhu iri kuburikidza nekurwisa vanopfurikidza mwero. VaBlinken vakarumbidza Algeria neunyanzvi hwekurwisa vanopfurikidza mwero uye kubatsira vavakidzani vayo nezvekudya nekuunza kudzikama mudunhu reSahel ichiuyawo nemazano anobva muAfrica ekugadzirisa matambudziko anosangana nedzimwe nyika dziri muAfrica. Pakusagadzikana kwezvinhu kuLibya, VaBlinken vanoti Algeria izwi rakakosha pakuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika iyi. Algeria yakabudawo nezvibvumirano zvakawanda zvekuedza kupedza kurwisana muMali zvinonzi Algiers Accords. Nyika yeAlgeria iri kurumbidzwawo nekuchengetedza zvinhu zvakakosha mutsika dzevanhu kana kuti cultural sites izvo zvave kupambwa nevanopfurikidza mwero kuti vazvitengese vachitenga zvombo zvehondo. Gore rapera America yakabatana neAlgeria nedzihurumende nenyanzvi dzekuLibya, Tunisia neEgypt mukutsvaga nzira dzekuona kuti zvinhu zvakakosha munorondo netsika dzenyika hazviputswe uye kuti vanenge vaita izvi vasungwe. VaBlinken vakaudzawo vatungamiri venyika yeAlgeria kuti zvakakosha kuti varemekedze zvitendero zvose uye kusambunyikidzavo vanhu sezvo iri kodzero yevanhu yekutaurawo maonero avo pazvinhu zvakasiyana-siyana. Makambani akawanda emuAmerica anonziwo ari kubvunza nezvekuda kunotanga mabhizimisi muAlgeria uye makambani ari munyika iyi kare ari kunziwo ari kuwandisa vanhu mabasa kuvadzidzisa zveunyanzvi hwepamusoro-soro uye kubatsirawo munyaya dzekudyidzana kwemarudzi akasiyana. America neAlgeria dzakashandawo dzose kurwisa chirwere cheCovid-19. America yakapa Algeria nhomba dzinosvika zviuru mazana makumi matanhatu kana kuti 600,000 uye mibhedha yemuzvipatara makumi matanhatu nemishanu yemhando yepamusoro-soro. America inoti iri kutarisira kuramba ichidyidzana neAlgeria mune ramangwana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAlgeria uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Zvungu yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanorambidzwa kutaura pamunamato wekuonekana nemutumbi wechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati avakapondwa nezvizvarwa zveSouth Africa svondo rapera. Mapurisa anomanikidza vagari vemudunhu reHarare East vaibvisa marara panzvimbo yemabhizimusi yekamufinza kubvisa nhumbi dzeruvara rweyero vachinzi ndedzebato reCitizens Coalition for Change. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi maviri zvinofungidzirwa kuti zvinogona kunge zvakashaya mutsaona yemafashamu yakaitika mudunhu reKwaZulu-Natal muSouth Africa. Bazi rezveutano rinozivisa kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19, vamwe makumi mana nevasere kana kuti 48 vachiwanikwa vaine denda iri nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ini dini jonga kandemi rendremu Washington DC ndichiti moskera zvakanaka vateereri.